Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechitatu kukadzi 1 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika yeBelarus vaAlexander Lukashenko vange vachishanya munyika vadzokera kumusha kwavo nhasi. Ongororo yakaitwa neZimstat inoti vanhu vakawanda munyika vari kushandisa madhora ekuAmerica kunyangwe vachitambiriswa mari yemunyika. Senate yopasa biri rekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe National Statistical Agency, Zimstat, inoratidza kuti zvisinei nekuti vamwe vashandi vakawanda vachiri kutambira mari yemunyika, zvinhu zvizhinji zviri kutengwa zvinoda mari yekunze. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitura ongororo dzavakaita munyaya yekukwira kwezvinhu, kutenga nekutengeserana nemari ingadiwa nemunhu kuti awane zvekudya zvakakwana, muHarare nhasi mukuru weZimstat vataguma Mahonde vati vakaona kuti vanhu vari kushandisa mari yekunze.
Saka takazvisarudza zvese, tinoona kuti 76.5% yezvinhu zvatinotenga tikuti maUS dollars, mara TGS ari kutenga zvinhu zvingasvika pa 23.5%.
Mutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Unions, Amai Florence Muchataruvinga, vati kushandiswa kwemari yekunze uku ndiko kuri kupa kuti vashandi vade kutambiriswa nemadhora ekuAmerica.
Demand yevashandi vemuZimbabwe yekuti tiri kuda muhoro wedu wekupera kwemwedzi uri mumari yekunze kwenyika yatinoti US dollar. Uwanikwa uchibvumiranwazve neZimstat iri kutaura kuti market iri kutaura mafigures statistics dziri kuti 97.77 vanhu vari kukwanisa kunge vachitenga kuclothing nemari yekunze kwenyika.
Vachitaura neStudio 7 nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vati veruzhinji vanoda kushandisa mari inoramba ine uremu.
Nyaya yekuti inflation yedu ichiri pamusoro, vanhu vakawanda vanenge vachiprefera kushandisa maUS dollar ari more stable kuti vange vachiita matransaction akasiyana siyana.
Vachipa ongororo yezvekutenga nekutengeserana vaMahonde vatiwo mumwedzi wazvita Zimbabwe yakatenga zvinhu zvakawanda kubva kunze kwenyika zvichienzaniswa nezvayakatengesa kunze kwenyika, izvo zvakasiya gwanza rinonzi pachirungu trade deficit.
Tinoona kuti muna December trade deficit yedu yakanga iri 97.3 million US dollars.
Vachitambara vati upfumi hwenyika haugoni kukwirira kana Zimbabwe ikaramba ichitenga zvinhu zvakagadzirwa nechekare kunze kwenyika.
Major exports edu itobacco, and zvinhu zviri unprocessed commodities. Then more nozva kare kuti zvatinyanya kutenga kune dzimwe nyika zvinhu zviri processed. Saka izvozvo zvinenge zvisina kunaka.
Ongororo yeZimstat yaratidzawo kuti munyaya dzekutenga nekutengeserana nedzimwe nyika, Zimbabwe iri kunyanyotengesera South Africa, United Arab Emirates nechina, uko ichinyanyotenga kubva kuSouth Africa, Singapore nechina. Vama honde vatiwo mumwedzi wandira kuti munhu anza akwanisa kuwana zvekudya zvine utano unodiwa 2100 calories anoda madhora emunyika zviuru makumi maviri nemaviri nemazana matatu nemakumi masere nemashanu kana kuti 22375. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Imwe nepenyuro panhanhatu dzinonzi dzakazvimirira dzega dzakapiwa maresinesi nehurumende yatanga kuenda pamhepo nhasi. Kiona TV iri muBulawayo ndiyo yega nepenyuro yakazvimirira iri kunze kweHarare. Asi nepenyuro iyi iri kutanga paine mutauro wakanyanya sezvo zvichinzi Mauto eZimbabwe arimowo mukambani iyi vaine chidimbu kana kuti mashares. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Zimbabwe National Army inonzi ine zvimwe zvikamu kana kuti mashares munhepfenyuro yeKiona Television kuburikidza nekambani yeFeto Communications yatanga kutepfenyura nhasi kubva pamuzinda wayo uri muguta reBulawayo. Kiona yakapiwa residence rekutepfenyura neBroadcasting Authority of Zimbabwe kana kuti BAZ munambudzi 2020. Yaifanira kutanga kutepfenyura muna chikumi 2021 asi kati yainge yakanganiswa nekupararira kwechirwere cheCOVID-19. Kiona TV yakavambwa naMshaka Vukonti Mhlanga naDr. Qubani Moyo mugore ra2014. Dr. Moyo vaimbova komishina weZimbabwe Electoral Commission uye pakambobuda mashoko mubepanhau reStandard kuti vaida kumiririra ZANU-PF musarudzo dzeparamende kuinsiza. Ivo pavakabvunzwa havana kuda kuti ichokwadi here kana kuti manyepo. Feto Communications iyi ndiyo ine nhepfenyuro yeSkies Metro inotepfenyura muBulawayo neBreeze FM yekuVictoria Falls. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri kuti tinzwe divi ravo. Mukuru wenhepfenyuro yeKiona TV vaLeslie Piri vaudza Studio 7 kuti vafara kuti vakwanisa kutanga kutepfenyura nhasi mushure mekuparurwa zviri pamutemo kwayo gore rapera.
Takalonja muswa 17 December, saka tanga tichigadzirisa zvinhu zvese zvinodikanwa tichitesta signal yedu, tichitesta equipment yedu yatinayo, and tiri kufara kuti nhasi takwanisa kuti titange kutepfenyura muma airwaves.
Vapiri vati Kiona ichange ichiwanikwa pamasaisai eimwe kambani yakapiwa residence nehurumende kuti itakure masaisai inonzi Azam, uye ichange ichiwanikwawo pamasaisai edigital terrestrial television yekambani yehurumende yetransmedia. Vati dekodekwa namasaisai eKiona TV rine mutengo wakaderera zvikuru unoita zviuru makumi matatu zvemadhora emuno kana kuti 38 United States dollars kana kuchishandiswa uremu hunopiwa mari yemuno nebhanga guru reReserve Bank.
Azam isatellite carrier yakalicenswa nehurumende yeZimbabwe yakubvumirwa kuti takure emasaisai eTV. Saka vanotengesa madekota avo muno muZimbabwe. Yakakurisa stereki especially kukomesa region which is the common market for Eastern Southern Africa, but they are making headway muno muZimbabwe nekunana Malawi. Tinoitengesa pano paKiona TV chero kwese kuHarare, kumasvingo, kweru munogona kuitenga. Muone broadcasting yemhandu yepamusoro-soro.
Rumbidzai Mhlanga mutori wenhau uye ndomwe vechidiki vari kushanda neKiona TV. Ati anofara zvikuru nekuvepe kwenhepfenyuro iyi izvo zvamupa mukana wekushanda.
Semunhu ari kupedza chikoro and ndiri musikana, Kiona TV yatipa mukana wekuti tizoshanda panapa.
Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Vatavani Moyo vati kuvepo kwenhepfenyuro dzemaradio neTV dzakawanda zvinhu zvakakosha, asi vati hapafanirwe kushanda kuti munhu abuda mupamani pakupiwa kwemaresinesi.
Zvakakosha kuti vanopa maresinesi veBroadcasting Authority of Zimbabwe vafare meso kuti mapepa tapiwa abva kumba kwani, kasi kungoti kana chingoyemu ezvizvarwa zvemunyika yeZimbabwe, uyezve hazvina kushata kuti vapiwe mukana wekutepfenyura.
Dzimwe nhepfenyuro shanu dzakapiwa maresinesi kusanganisira Nkululeko Rusununguko TV iyo inotungamirwa nevaimbo vemukuru mukuru weZBC vaHepson Muchechetere dzinotarisirwa kutangawo kutepfenyura munguva pfupi inotevera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Dare re Senate nasira zeya nekupasisa biri rakanangana nekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti PVO Amendment Bill. Biri iri raunza mutauro sezvo vanopikisa nevemasangano akazvimirira kunze nemunyika nevamwewo muUnited Nations vari kuti rinodzosera kumashure utongo hwejekerere. Asi hurumende iri kutsika madziro echipomera mamwe masangano aya mhosva yekuda kupidigura hurumende. Nyika yatotanga kurasikirwa nemari yakawanda kubva kune vanobatsira kubva zvatanga kuzeyiwa biri iri. Mukuzeya zvaitika mudare reSenate, Blessing Zulu weStudio 7 abata Senator Morgan Komichi vebato reMDCT.
PVO bill rapinda muSenate rikazewa. Rawanikwa richitsigirwa zvikuru sene mamembers anobva from ZANU-PF vachitaura ivo kuti PVOs it threat to the security of the nation. So vanofanira kumonitwa kuti mabasa avo ange ari transparent.
Ko sei vanga vachidaro?
Vari kuti ivo PVOs ari kushandiswa nematerrorist groups namacriminal groups anowanikwa munyika dzakasiyana siyana kuita money laundering, kuti vaite maactivities okudestabilize nyika iyoyo. Nyika dzakasiyana siyana, saka Zimbabwe iri kuti iko iri kuisa mutemo wekuti igarde against zviri kuitika mune dzimwe nyika in which mapvos ari kushandiswa namaexternal forces kuita destabilize the peace in that country. So muono yauya imwe yanga ichitsigira maonero iwavo wekuti haiwa mutemo ngavo pase kuti nyika ive nesecurity. Asi kwaitawo vatauri vati aya kwete, ndingati respecteivo marights evanhu. Tinechewo democracy munyika medu.
Ndezvipi zvikonzero zvavanga vachipa?
Nokuti hationi kana pane any possibility yokuti pane PVO ringadestabilize nyika kana kubvisa hurumende iri kutonga. Itagara makore akawanda tine maPVO zava, but hapana patakamboona Zimbabwe ichienda under threat zvinotyisa. Saka kuti tirambe takabata demokrasi, nechedemokrasi yenu ngavabvumidze kushanda. Mitemo yanga iripo iri enough kuti irambe ichishanda iyoyo. Panekisa mitemo iri so restrictive. Toona sekuti mitemo iyi inosiya vanhu vasina freedom of operation.
Munorevei apa?
Vanhu vanenge vachishanda vachitya, and kutya ikoko kuchaaffecta the good work that they were doing in my community. Nekuti zvabuda zvakare kuti mapvos anobatsira things like health issues mumareserva, nyaya dzeeducation, nyaya dzeawareness, nyaya dzemarights vanobatsira kutraina.
Senator Morgan Komichi webato reMDCT vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya yemitemo iyi, tsvakurudzo itsva yakaburitswa nesangano reDemocratic Governance and Rights Unit, GDRU, rinoratidza kuti mutemo weMaintenance of Peace and Order Act, MOPA, uri kutowedzera kudzosera kumashure hutongo hwejekerere kutodarika wePublic Order and Security Act kana kuti POSA. Tsvakurudzo iyi iri mugwaro reThe Journal of Democracy, Governance and Human Rights in Zimbabwe, uye rakaitwa neZimbabwe Human Rights NGO Forum, University of Cape Town neUniversity of Zimbabwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta vari mukokeri wezvirongwa musangano reZim Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde kuti tinzwe zvizhinji.
Tikatarisa mutemo weMaintenance of Peace and Order Act atinoti MOPA, uyo wakatsiva mutemo wePublic and Order and Security Act wainzi POSA, tinoona kuti kutsiva kwawakaita wainzi urerutse zvinhu, urerutse muitirwo unoitwa mabasa, maunganiro anoita vanhu, uye kana vanhu vachida kuita mademonstration zvireruke.
Saka mungati here wareruka setarisiro yenyu?
Tatinoona kubva zvakauya mutemo weMOPA uyu ndewokuti zvinhu zvacho zvatonyanya kutosunga. Tinoona izvozvi kubva gore rakapera kuti vanhu vakashungurudzika nenyaya yemutemo weMOPA.
Sei imi muchiti vanhu vashungurudzika zvamataura izvi?
Mapurisa anorambidza zvinhu. Mapurisa vanonzi vaziviswe, asi kana vaziviswa mapurisa vanopa zvikonzero zvakasiyana siyana zvavanorambidza nazvo vanhu.
Munga pere mienzaniso wa mandende. Anditi mapulisa anengachita obasa rawe ere.
Tofuka tunomaranga rirapakashaya muzunafundo Alex Makaisa. Kuti pane wakaronga kuti vaida kufaranga riranenzira. Yekuita inonskendo light video. Waka uza mapulisa chinangwa chavo. Mapulisa akango pindura. Achita muna uko mlayani section ya kati. Tono utarisa section ya. Section ya ya iti. Maifandronge waka zulisa mapulisa before 7 days of the event. Asitika zogera wa mtema yonu. After 7 days, Mama Kaisa wanga wazatwashaya. So, otaizo kumbira yerekuita video. Yemunu hari mpengu. O, gotarisa kuti, paka zonzi saruzo zava kutanga shakari. Mabaye elections. Takaona, ma opposition political parties. Vashita mbuzika zukuru, kuita maralis. Vahira mbizuwa, neshkondoro shaka siyana. Ongo zuwa mburisa ajitu kweta, shuchia itane kutu president, vanenge vare mnara hunda. O, shutarisa anzi president vare mnara hunda. Ababa I Midlands province, president vare kukwekwe. Ime party ya ICCC. Yaida kuitira kugokwe ukatarisa distance kwekwe to gokwe 160 kilometers panorambidzwa asi muHarare chaimo president vaive kuepoe DCCC iro kwaivin vanhu vakaita marala avo akapera zvakanaka
zvinozoitwa sei nechimiro ichochi zvamungakurudzira ndezvipi
pamwe pacho unoona sekutenge iwo mapurisa havasi kunzwisisa mutemo wacho wavari kuenforce saka zvinhu zvakawanda zvinofanira kuti zviitwe uye tinokurudzira kudai mapurisa vadzidziswa kuti mopa yacho inorevei mopa yacho inoenforcewa sei kuitira kuti vanhu vainjoye marais iwo aripo gore rino kune sarudzo hatitarisire kuti mapurisa vachava ivo vachashandiswa vachishandisa mutembo wemopa kurambidza vemaupato anopikisana nehurumende ave anoitawo macampaign rallies avo
mukokeri wezvirongwa musangano reZim Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vanga vari parunare neStudio 7. Pope Francis vari kuenderera mberi nekushanya kwavo kunyika ye Democratic Republic of Congo ku DRC uko vakatambirwa zvine mutsindo. Nasi muguta reKinshasa vaungana vanhu vazhinji vanodarika miriyoni imwe chete vachinzwa mashoko avo ekukurudzira kuti munyika iyi muve nerunyararo. Pope vari kutarisirwawo kushanyirawo South Sudan nemusi wechishanu. Mukuzeya nyaya iyi ngatinzwe hurukuro yaitwa na Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 na Sister Mafurutu.
Kushanya kwa papa ku Republic of Congo toka pedzisira kusvika ku 1985. Hondo yakaitika muCongo yanga yakanyanya chaizvo sezvo vazhinji vedu tinoziva kuti makatorike akawanda munyika yeCongo. Saka papa vanoidzavo kuti vaite kuti vanhu varegererane kuve nokubatana kuye zvekuve nokunzwisisana. Ndinoona kuti baba vanoshanyirawo vanhu vakakuvara panguva dzehonde idzodzi vachidzawo kuyananisa vanhu ivava. Saka tinotenda zvikuru kuti kusununguka munhu munyama nomumweya kunge vanhu vataurirana. Saka kuuya kwapapa ikoko kuCongo kunobatsira chaizvo kuti vanhu vanzwisisane, vanhu varegererane. Tinoziva kuti mhosva haiori, asi kana vanhu vakataurirana vakanzwisisana kunopa kuregererana, uyezve vanhu vashumire Mwari vakasununguka. Papa sezvo vari mutungamiriri wedu vanoyananisa vanhu. Tinoziva kuti kusvika kwapapa igomborero gurusa kunyika yokuCongo, uyezve zvinoita kuti vanhu vasvedere padhuze naMwari wavo vachishumira Mwari vakasununguka.
Kushanya kwapapa Francis kunyika iyi yeDemocratic Republic of Congo kwakakosha sei panguva ino uyezve kunyika yeSomalia kwavachazoenda?
Republic of Congo or Somalia inyika dzine vanhu vanotambura chaizvo, zvinotobatsirawo kusvika kwapapa kunotosunungurawo zvinhu zvakawanda. Chokwadi, dziripo dzimwe nguva dzavanhu dzavaiona mapikicha kana ivo vana vokuCongo, ndichayoka ndichiona vana vadikidii vakomana vakatakura mabazuka zvisingamboiti munyika yemuAfrica. Nokuti tinoona kuti abuse yanga yaitika ikoko yanga yanyanyisa, nenzara yanga iri muSomalia yanga yakaomesesa chaizvo. Tinotenda kuti kusvika kwapapa ikoko kunosunungurawo vanhu vari panguva yakaoma.
Nengo yekereke ye Roman Catholic, Sister Martha Mafurutu, vachitaura na Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7, vari ku Wisconsin muno mu America.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Ngatimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wemutungamiri wehurumende yeRussia vaDmitry Peskov vanoti kupa Ukraine zvombo zvemhando yepamusoro-soro zviri kuitwa neNATO hazvisi kuzomisa Russia kuirwisa, asi kuti zvichatopa kuti hondo ienderere mberi. Ukraine yati iri kupiwa zvombo zvepamusoro-soro nenyika dziri kuitsigira muhondo iyi. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nasi Blessing Zulu weStudio 7 abata muzvare Paula Sara vanoshanda nekambani yeDiaspora Meds yemainsurance. Tinzwei hurukuro yavaita.
Mazviti enyu mukoma Blessing. Insurance yedu yeDiaspora Meds yakatanga mushure mokunge taona matambudziko atinowana kana hama dzedu neshamari dzarwara. Dzimunguva panguva iyoyo mari inenge isitoripo ende unongoriwe unogona kubatsira hama yako inenge yarwara kumusha. Saka isu sevanhu vanonzwisisa dambudziko iri takati todiko kuti tikwanise kubatsira hama dzedu dzingava dziri kunokunze kwenyika kana dziri kumusha.
Saka zvii zvapakaronga pamakaona kuti paita dambudziko kana kuti mukahawo?
Takaona kuti regai tiite sebridge, tishandise bridge rinobatsira vari kumusha nevari kuno kunze kwenyika. Tinonzwisisa sezvo tine maimmigrants nesu kuti dambudziko racho hauwani peace of mind kana uchingovawirwa naro. Saka takati isusu regai tigadzire product inogona kuti tisununguke fungwa kana kuti tigadzikane pafungwa. Saka takaita Diaspora Med Insurance kuti vanenge vakarwara muna ari kumusha isu tiri kuno, muna anogona kuenda nekadhi rake unobatsirwa pasina kuzomhanya mhanya kuita zvinhu nelast minute. Ndosaka takati tiite Diaspora Med Insurance.
Chii chamukati chakanakira insurance yenyuwei tichitarisa zvimwe zviri kuitwawo nevamwe?
Isusu medical insurance yedu yakanaka pakuti inotora munhu wese kubva kuvana vadiki kusvika kumaage above 65 tinotora, ende hatisarudzi kuti munhu ane chirwere chakadii. Tinokavha even macondition anenge achiteverera mumuri tinokavha. In fact hazvitorina mawaiting period, unototi wajoina sanhasi mangwana unogona kunotora mushonga wako. Saka inokavha zvirwere zvese. Ende uyezve tinotarisira muzimbabweni wese zvake ari kunze kwenyika anoda kuti hama dzake dzibatsirikane kumusha, tinokavha.
Pane zvirongwa zvakaita sei kana kuti atingataye mapakeji apa?
Tine mapakejes matatu anova anokavha zvirwere zvese sezvandambotaura, and unogona kuwana access about 500 and above.
Muzare Paula Sara vanoshanda nekambani ya Diaspora Meds yema insurance vange vari parunare South Africa na Blessing Zulu West Studio 7. Tibodzokera kunyaya yatatanga nayo yakakosha yemtungamiri wenyika ya Belarus va Alexander Lukashenko avo vaishanyira kuZimbabwe vaoneka nasi vachidzokera kumusha kwavo. Tinzwei Blessing Zulu achitipa nyaya pamusoro perwendo urwu.
Vasati vasimuka vaLukashenko vashanyira mapopo maeVictoria Falls nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Hurumende yeZimbabwe iri kupembedza kushanya kwavo ichiti kuchasimudza upfumi hwenyika sezviri kutaurwa negurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza.
Vave kuBenarus vauye vane chinangwa chekuona zvinowanika muno muZimbabwe kuti timutse maindustry emuno. Kubva kufertilizer, kukotoni, kana kumukaka chaiwo. Zviri kutaridza kusimbaradzwa kuri kuitwa hukama hwedu neBelarus. Takanangana ne kuindustry, kumining, kuagriculture, even kana kuculture. Zvichienderera mberi nekuti trade fair yatichaita kuBulawayo muna April. Apo ivo veBelarus tiri kuvakoka zvakare.
Izvi zvatsigirwawo nevanokokera bato reZANU PF mudare reparamende vachimiririra Gutu vapupurai togare pi.
Belarus ino ushamwari nesu hwakadzika. Kuuya kwayo muno kuchasimbaradza hukama ivo. Tine zvinhu zvizhinji. Saka vanoti vanoda ushamwari nana America kana wavengana neAmerica naivo vanoda kuita muvengi. Uyoyo, tinowanei kuma Americans. Atina, asi kuBelarus tina matirekita.
Asi rwendo rwava Lukashenko urwu, rwashorwa nemutungamiri webato rinopikisa Red Democratic Party, Dr. Uraya Izembe.
Lukashenko ishamwari yePeryo yavamunangagwa. Uye zvibvumirano zvose zvakamboitiwa nezvari kuti zvichaitiwa. Hazvina kujeka kuti ninge zvekuti zvinounza pundutso here kunyika dzose dziri mbiri kana kuti mabasa anenge achiitwa nenasahwira vaLukashenko pachavo ivo.
Pakatanga hondo pakati peUkraine neRussia, Belarus iyo yaimbova mubatanidzwa weSoviet Union yakati iri kutsigira Russia. Izvi vaZembe vayambira kuti zvinogona kukanganisa zvikuru kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika dzisiri kufara nekuda kupambwa kweUkraine neRussia.
VaLukashenko vanoshanda navaPutin veRussia pakurwisa Ukraine. Saka kushanya kwavaita uku kunoku kuda kungangoitawo sokudaro kuti here kunotaridza kuti vari pedo chaizvo na vamunangagwa kunoku. Zvingataridza sekuti vamunangagwawo vane vari kudivi here vaPutin navaLukashenko pakurwisa Ukraine. Saka izvi zvinogona kuzoparira Zimbabwe zvikurusa takatarisa mberi uku kupera kwayo nyaya yebope iroro nezvinozoitika.
Pakuvhotwa kwakamboitwa kuUnited Nations, Zimbabwe yakaramba kutora divi panyaya yekuti yaitsigira here zvainge zvaitwa neRussia kana kuti kuzvishora. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Totarisa chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi na 8 p.m. tiri kutarisa kurudziro yekuti vari kunze kwenyika vapiwe mukana wekuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika yeBelarus vaAlexander Lukashenko vange vachishanya munyika vadzokera kumusha kwavo nhasi. Ongororo yakaitwa neZimstat inoti vanhu vakawanda munyika vari kushandisa madhora ekuAmerica kunyangwe vachitambiriswa mari yemunyika. Senate yopasa bhiri rekuvandudza mashandiro emakambani akazvimirira nemasangano akazvimirira. taba tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Iva inesu shakare mangwana. Ini ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC. Ndokusiyai muina Geina Gumede.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.